ndoitwa John Nira ndini hanzvadzi ya Nvimba Nira African Queen Diva ndinongoda kutaura mazwi mashoma shoma ndichiti pakaitika attack yakakwadza sisi vangu kasi zuva ranhasi handisi kuda kutaura nezveattack handisi kuda kutaura nezvedeath ndoda kutaura nezvelegacy yaakasiya ndoda kutaura nekufadza kwaita vanhu paanga ari mupenyu talent yake energy yake yaipa vanhu ndoda kuti legacy iyoyo ienderere mberi